Madzimai matatu aya muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kuBindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya ashanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vacha Misa, avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava, vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndei kuWarren Park kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa puti kuburikidza nekwavanozvibatsira napo, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika, sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu SADC, shoko redu AU, shoko redu International Community, batsirai vana veZimbabwe munomaita mapere nemadusura kupedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete, nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa havana kuhwina rutsikiro rwevanhu, vakanoponera kumatare edzimhosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kadimaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava, vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chibharo.
Saka vakadyiswa zvina yemunhu, vakanwiswa weti dzavo. Zvadaro zvakare vane nyaya yavanditsanangurira, mumwe wavo ataura kuti anoda kuiti izivikanwe yekuti vakabatwa zvisina kunaka semadzimai, yatingati sexual abuse. Vanditsanangurira ivo kuti usiku hwese in her own ways, usiku hwese vanga vachindiya mama dzamhangu vachivabata chibharo. Saka vanhu vari kutsva vaitwa sexual abuse ende vanoda kutwa zvozvitsanangura izvozvizivikanwe nevanhu.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati havana kufara nemabatirwo akaitwa mwana wavo, uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura, ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuratidza kutya kukuru kwatinoti trauma yokuchisidzirwa, yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain, zvokuti zvinogona kumuonza kuonda miviri aisei achidya. Ndaona mwana ari kuratidza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka, kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvundurudza vatatu ava, sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa, uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 kusvika nhasi maererano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei, uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kuBindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai, vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende, vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.